Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniraka naka vatereri, tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 24/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongi wedare ati ngava iswe pamberi pedare zvizhinji zvizoongororwa pamutongwa nyaya yavo. Saka pari zvino ngavabude havo vaende kumba asi vabhadhare chibatiso $50 nemumwe wavo.
Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nezuro dzinobviswa pari yechibatiso nedare redzimhosva muHarare. MDC inotungamirwa naNelson Jamisa inozivisa mapurisa kuti icharatidzira svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu reMashonaland West. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Terry Trent horemekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzesangano reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe ATUZ idzo dzakaramba kubvisa faindi nezuro pamhosva yadziri kupomerwa nemapurisa dzamiswa nhasi pamberi pedare raMajestic muHarare. Gweta renhengo idzi vaJeremiah Bhamu vanoti vasungwa ava pamwe negweta ravo vaDoug Coltart nemumwe asiri nhengo yeATUZ vabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora $50 pamunhu ndokubva vaburitswa muusungwa kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Taisa chikumbiro pamberi pemutongi kuti mhosva yavari kunenedzerwa iyi haisi mhosva pamutemo nekuda kwekuti zvavanga vachiita ndizvo zvinhu zvinotarisirwa kwavari sevamiriri vevashandi kuti vape zvinyunyuto zvavo kuti mari dzavari kuwana dzichaenderana nebasa ravo uye nekurarama kwavo sevashandi. Naizvozvo havangasungirwi kuti vaita basa ravo uye vachitevedza zvirumbumbiro renyika. Mutongi wedare ati ngava iswe pamberi pedare zvizhinji zvizoongororwa pamutongwa nyaya yavo. Saka pari zvino ngavabude havo vaende kumba asi vabhadhare chibatiso $50 mumwe nemumwe wavo.
Vabhamu, takanzwa nezuro zvichinzizvo mapurisa akanga ati nhengo dzeATUZ dzibvise faindi. Chii chazopa kuti vamiswe mudare nhasi?
Faindi inobhadharwa hunge munhu achibvuma mhosva yaari kunenedzerwa kuti apara. Semaonero edu uye sekutumwa kwataitwa nenhengo dzeATUZ havasi kuona mhosva yavapara. Naizvozvo vari kuti nyaya yacho ngaichitongwa tione kuti pane chokwadi chaicho ndepapi.
Vabhamu, pane mashoko ekuti vamwe vavo vakakuvadzwa pavakasungwa nemapurisa nezuro. Nyaya iyi maisvitsawo here mudare?
Hongu ichokwadi. Chekutanga chandoda kujekesa ndechekuti pavanhu vasungwa ava havasi vose nhengo dzeATUZ. Kune vamwe vakaita saSimon Dhuri anga achimirirwa namuzvarefa dzaimaheri. Akanga angoendapo achida kununura mai vake vakanga vokuvadzwa vachizvindikitwa nemapurisa. Saka akabva asungirwa kuti sei ada kununura mai vake akasanganawo nekurohwa nemapurisa mukununura mai vake ikoko. Kwozoita zvakare rimwe gweta rinonzi Douglas Coulthard. Akanga afonerwa nenhengo dzeATUZ vachiti ndiwe gweta redu, mapurisa ari kutaridza kuti vari kuda kutisunga pano, chiuya utibatsire utimiririre panyaya iyi. Paakasvika achida kunzwisa kuti zviri kufamba sei, naiye wakabva atanga kuzvimbikitwa nemapurisa akatove nembonje dziri kutooneka.
Vabhamu, tiri kuona kuti zvo pane mumwe mutongo wakambopuwa zvakare nedare wokuti mapurisa haana kodzero dzekunge achisunga nengo dze atuz kana dzichinge dzida kusvitsa zvichemo zvadzo kuhurumende sei izvi zviri kuramba zvichienderera mberi nekusungwa kwavo
andingakwanisa kutsanangura kuti sei zviri kuenderera mberi asi semaonero angu uye mafungidziro angu mapurisa haasi kuita basa nemazvo haasi kuongorora vasati vasungwa kuti apa pane nyaya here kana kuti hapana vari kungoita gumba wakumba kungoti chero pavangoona paine vanhu chipoka chevanhu vanhu vavo vanga vatosungwa vaiswe mutorongo vasingacherechedze kuti chaita kuti vanhu vange varipo ichocho chii zvakare mapurisa haasi kuverenga magwaro emutemo nekuti mutemo unoti kana muchiita zvinoenderana nevashandi hamukodzeri kuti musungwe nenyaya dzakadaro asi mapurisa achiri kungosunga hatingati mapurisa hazivi mutemo asi kuti mapurisa haasi kuda kutevedzera mutemo
ndapi matanha muri kutora imi vabamu segweta riri kumirira vasungwa ava ikuona kuti izvo mapurisawo atorerwawo matanho kuburikidza nekutyora kwaari kuita
isu semagweta zvinyunyuto zvedu tinongoisa pamberi pematare kuti matare angoramba achipa mitsongo inochengetedza kodzero dzevanhu saka ndozvatinongoramba tichiita chekutanga tinourira kodzero dzavo kuti vaonekwe kuti hapana mhosva yavakanga vapara uye nedzimwe nguva tinozotsvaka kuti vachiripwa mukushungurudzwa kwavanenge vaitwa
gweta riri kumirira nhengo dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaJeremiah Bhamu vachitaura vari parunhare vari muHarare. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti icharatidzira svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu remashonaland west uye yakatozivisa mapurisa nezuro kuti ndizvo zvayaronga kuita Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
sachigaro wedunhu varalph magunje vanoti vacharatidzira munzvimbo shanu dzinoti chinoi chegutu kadoma kariba nekaroi musi wa20 nyamavhuvhu
tichiteedzera constitution yedu kana tichida kuita mabusiness demonstration tinoita anonzi mapolice notification saka takaita mapolice notification edu emaurban centers mataundi ese emumashonaland west izvo saka musi wa29 wayo mashure yose
vamagunje vatiwo kurambidzwa kuratidzira kuri kuitwa nemapurisa kunotyora mutemo yenyika uye mapurisa ndiwo ari kutotyora mutemo nekurambidza kuratidzira
kurambwa kuri kuitwa kuya kuya kutotyora mutemo saka vari kuaramba vaya vaya kusaziva vari kutotyora mutemo
vamagunje vanoti nhengo dzavo hadzisi kutya kusungwa sezvo kuratidzira iri kodzero yavo vachiti vacharatidzira kunyange mapurisa akavarambidza studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west vaclemens mabwazara kana vatambira chiziviso chemdc asi nyanzvi munyaya yezvematongerwo enyika uye vari mwana weimwe nhengo yakavamba bato rezanu pf vageorge nyandoro vaisraeri nyandoro vanoti zviri kuda kuitwa nemdc zvakafanana nemunhu ari kuteya nzou neriva
saka ina handione kuti kumwe kumaareas kwese kwakarambidzwa muno muchinhoyi demonstration ingabudirire nekuti zvakangoitwa vamwe ndizvo but ini zvandinoona ndezvekuti maybe mutungamiriri weopposition huri kuno unongodawo kuti uvewo muamburera yekunzi vakamboedza vakarambidza I don't see them succeeding
vanyandoro vanoti kuratidzira hakusi chete kunoita kuti vanopikisa vanzwikwe nehurumende
demonstration haisiyo nzira chete yekuti hurumende iripo ikunzwei I've seen it kuti maopposition kunyanyanyanya vachamisa vakapiwa neopen forum yekuti vaititaurirani ivo ngavaendeko vachitaurawo mafacts avo kune vamwewo vane mapata avo variko
asi mumwe mugari wemuchinhoyi uyo asina kuda kuzivikanwa nezita anoti kuratidzira kuri kurongwa mudunhu remashonaland west hakubudirire nekuda kwekushandiswa kwemapurisa zvine chisimba
haabudirisi nenyaya yekuti izvo mapurisa nemasoja vari kupindira mukati mazvo saka hazvibudirisi
soro emdc rakarambidzwa kuratidzira mumaguta anoti Harare Bulawayo, Gweru, Masvingo nemutare uye nhengo dzaro dzinosanganisira sachigaro webato muzvari Tabita Kumalo pamwe nemurongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira. Vachibaya vakamiswa pamberi pedare nezuro muHarare vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Chikumbiro chavo chichanzwikwa zvakare nemuvhuro sezvo hurumende iri kuti vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachibaya vanogona zvakare kupara imwe mhosva. MDC inoti iri kuronga kuratidzira sezvo isiri kufara nebabatirwo ari kuitwa zvinhu munyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, awo inoti haivacherechedze semutungamiri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatsigira zvakaburiswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vaMnangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Sangano rava nachipanga mazano muAmerica reFreedom House rinoti Zimbabwe inofanirwa kumisa kusunga kwairi kuita vanhu vanopikisa uye inofanirwa kuferefeta kurohwa pamwe nekutochwa kuri kuitwa vanhu nehurumende. Mukuru wezvirongwa zvemuAfrica musangano iri vaJohn Temin vanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe, kutyorwa kwekodzero dzavo dzekuungana pamwe nekutaura vakasununguka. Vatemini vati kutyorwa kwekodzero kuri kuramba kuchienderera mberi zvisinei kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa Zimbabwe itsva pasi peutongi hwavo. Vatemini vanoti kana Zimbabwe ichida kupedza zvechokwadi inofanirwa kusiya maitiro ayo akashata uyezve inofanirwa kusunga vose vari kutyora kodzero dzevanhu. Taedza kubata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende, asi nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Mukuziya nyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu kuti tinzwe maonero avo.
Maonero angu gwaro raburitswa neFreedom House riri kungodzokorera pfungwa imwe chete iyoyo yekuti nyika yeZimbabwe yadzokera mukati mematambudziko kuburikidza nemhirizhonga dziri kuitwa chisanganisira kusabatwa zvakanaka kwekodzero dzevanhu nehurumende. Taona veruzhinji vachirohwa vachiedza kuratidzira vanopikisa hurumende, vadzidzisi vari kuratidzira vachisungwa vachirohwa vatori venhau. Saka kubva pabvava Mugabe muna 2017 tariro yepasi rese range rekuti Zimbabwe ichaita zviri nani pamunyaya dzematongerwo enyika kuti utongi hwejekerere huchati wedzerei. Asi chati kuona ndechekuti hapana sanduko iri kuitika nekuti utungamiri hwavaMnangagwa hwangoramba huchienderera mberi kubva pakasiwa navaMugabe. Nangozvo mashoko avanotaura kunze kwenyika, mashoko avanotaura mukati menyika ari ekuti vari kuunza sanduko. Chokwadi chaicho chiri kuitika ndechekuti sanduko inenge iri kuti netsei tichitarisa mabatiro avanoita vanhu kunyanya avo vanovapikisa pamatongerwo enyika, vashandi vasiri kufara nekukwira kuri kuita mitengo, mari dzisiri kukwana kunetsikana nekwenyika nemagetsi nemafuta ekufambisa nezvimwe zvakadaro.
Zvii zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko rekutyorwa kwevanhu muZimbabwe?
Chiripo ndechekuti dai vaMnangagwa vazadzisa mazwi ari pamuromo pavo nekuita saka zviito zvavo nemashoko avo zvakatana. Saka zvinoda kuti zviito zvavo nemashoko dai zvafambirana. Mashoko ava vari kutaura ndevekuti ivo mutungamiriri ari kuunza sanduko achaunza kuchengetedzwa nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Saka zvakuda kuti dai zviito zvemapurisa, zviito zvevatsori, zviito zvemasoja, zviito zvevashandi vehurumende zvachienderana nemashoko aya. Saka pane mukaha kana kuti pane mupata pakati pemashoko nezviito. Saka zvirikuda kuti vaMnangagwa vaone kubatsirwa zvingave nekuti veSADC vatungamiriri veSADC vakaita sevana Ramaphosa vekusouth Africa, vakaita sevana Magufuli vekuTanzania vangobva pakungoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe muZimbabwe. Asi vatarise zvikonzero zviri kuitwa kuti zvirango zveupfumi izvi zvirambe zviripo. Zvimwe zvikonzero zvacho ndezvekuti hurumende yeZimbabwe yaramba ichityora kodzero dzevanhu.
VaMukundu, munoona SADC yakazvipira here kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe?
Faro wangu ndewekuti SADC yakuzviona kuti muZimbabwe mune dambudziko. Asi vari kuita sekunge vangobatira nyaya iyi pahuro, havana kunyatsoitarisa yese. Munhu akavhunzwa kuti nzou yakaita sei, asingaoni akabata muswe anoti ha nzou yakaita setambo, asi iyo nzou yakakura kudaro. Saka Sadhaki yambobatira nyaya iyi pasipo, pangoti zvirango zveupfumi ngazvibviswe. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana vemuZimbabwe varoda kubatsirwa kuti vataurirane pache zvavo. Saka Sadhaki ine basa hombe rekuti iyananise vamunangagwa navachamisa.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu vachitaura vari parunare vari muHarare. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tererai Trent, mumwe wemadzimai anodarika gumi ari kuremekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro, apo zviumbwa zvavo zvichaparurwa muguta iri. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Trent vari kuremekedzwa pamwe chete neshoroma yechidzimai yemuAmerica Oprah Winfrey. Dr. Trent ndivo chete chizvarwa chemuAfrica chine chiumbwa chichaparurwa nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vakawana mukurumbira mushure mekunge vataura norondo reupenyu hwavo pachirongwa chaOprah Winfrey. Dr. Trent vanoti vakaroodzwa vachiri mudiki, rinova dambudziko rakasanganawo naamai vavo pamwe navanambuya vavo. Vanoti pavakasvika makore gumi nemasere vakanga vatoita vana vana. Vanoti kunyangwe havo vakaita vana vachiri vadiki, izvi hazvina kuvatadzisa kuti vadzokere kuchikoro. Vanoti vakatanga nezvidzidzo zveordinary level uye zvakavatorera makore makumi maviri kuti vakwanise kuwana doctorate ravo iri muAmerica. Dr. Trent vanoti shuwiro yavo yanga iri yekuti vavake chikoro izvo vakakwanisa kuita mushure mekuwana rubatsiro kubva kuna Oprah Winfrey wemari inoita miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Vanotiwo vakawana zvakare rubatsiro kubva kusangano reUnited Nations vasati vapiwa ruremekedzo rwepasi rose nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vanoti vari kufara zvikuru nekuremekedzwa kwavachaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe nhasi manheru pachirongwa chichaitwa muNew Jersey.
Just humbled to be among the 10 women.
Ndiri kufara neruremekedzo rwandapiwa kuve pakati pemadzimai gumi acharemekedzwa muNew York nezvivakwa zvichaparurwa muguta iri nemuvhuro. Ndiri kufara zvakare nemabiko arongwa ekupemberera chiitiko ichi achaitirwa muNew Jersey nemugovera. Ndiri kukukokai mese kuti muve muri pachiitiko ichi.
Please come join me. See you in New York.
Mumwe wevari kuronga mabiko ekucherechedza Dr. Trent muNew Jersey, amai Lorin Magdalena Takaruza, vanoti urongwa hwavo wemanheru anhasi huri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunge zviri pachiitiko ichi.
Tashamisika mufunge. Vanhu vari kubva kuAustralia, kuUK, makona ese enyika inoyi United States of America, vamwe vakatitanga kusvika nezuro kubva kunana San Francisco, California uko. Mai 20 vashedza vanhu vakawanda mufunge vari kufara navo. Nevana vechikoro vemukuZimbabwe vari kutanga mafirst year akauyawo, takawana mukana wokuvawanira masponsorship yekuti vauyewo kuzoona kuzonzwa Dr. Trent vachitaura.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti nyika iri kufara zvikuru neruremekedzo ruchapuwa Dr. Trent nemuvhuro.
Dr. Tererai Trent is doing Zimbabwe proud through a loaded
Nyika iri kufara nemabasa ari kuitwa naDr. Tererai Trent. Ruremekedzo rwavo ruchaita kuti Zimbabwe neAfrica pachezvayo zvizivikanwe sezvo guta reNew York richange riine chivakwa chaDr. Trent richishanyirwa nevanhu vazhinji pasi rose. Vachiona chivakwa ichi, tiri kufadzwa neruremekedzo uyu. Mwari ngaaitire Dr. Trent zvakanaka.
God bless Dr. Tererai Trent.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo padande mutande reTwitter vachikorokotedza amai Trent. Mukuru weRosaria Memorial Trust muzvare nyaradzai gumbo nzvanda avo vanova zvakare Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabvazera. Vanoti vari kufara zvikuru neruremekedzo riri kupiwa Dr. Trent sezvo zvichibatsira kusimbaradza vamwe vasikana vechidiki vari kutarisana nedambudziko rekurodzwa vasati vabvazera.
Tikufara zvikuru nekucherechedzwa nekukosheswa nekurumbidzwa kuri kuitwa mabasa aDr. Tererai Trent vanova mwana weZimbabwe chiedza munyika yedu. Tarisa kwa wakabwa na upenyu wavo, experience zavo, panyaya, ze kukura, and also how then, despite my challenges avo, including the child marriage, waka kwanisa kuzo commit kutindiende kuchikoro, and then she got a doctorate, and vavazo tanga the Trent Foundation. Iriku batsira shaka Simba kuno ku Zimbabwe. Nechikoro chavari kurana. Saka inini I'm just so proud kuti here is a woman, mudzimai, anoziva kwaakabva uye achitarisira zvikuru kuti asimudzire nharaunda.
Vamwe vari kuremekedzwa nemusi wemuvhuro ndi Oprah Winfrey, muimbi Pink, vanoita zvemitambo Nicole Kidman, Jane Gorodow, Kate Blanchett, Janet Mock, Tracy Dyson, Cheryl Strayed, na Gabby Douglas anoita zvemutambo wegymnastics. Dr. Trent avo vane rimwe bhuku rinotaura nezvenhoroondo yavo vakasvika muAmerica nemusi wechitatu vachibva kuZimbabwe. Dr. Trent vakaberekwa muna 1965 kuKaroi mudunhu reMashonaland West uye vane sangano ravo rinonzi Tererai Trent International iro rinoita mabasa ekusimudzira vanhu vari kumaruwa muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Iye zvino tochienda kuchirongwa tinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematare emadzishe anganzi maprimary court. Nekunzwa kuti vanoshanda sei matare avo. Muhurukuru edu tabata Ishe Nembire vaClemens Nembire vekudonho rekuCentenary kuMashonaland Central. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Ishe Nembire. Changamire Nembire, nhasi tiri kumbotarisawo basa rinoitwa nematare emadzishe. Mungatiudza kuti munoshanda sei?
Mazita enyu vajonga akazvaira teereri vari mumatima neZimbabwe ndinogamuchirai pachirongwa. Mbvunzo wenyu wamabvunza vajonga mubvunzo wakanaka zvikuru. Matare emadzimambo ari pamutemo wenyika yeZimbabwe asi takarerekera kuinonzi customary law ichitonga netsika nehunhu zvinoteedzwa mudunhu ramambo iroro. Mambo anotonga zvikuru sei takarerekera kuno inonzi civil dispute, nyaya dzokupokana nevanhu. Asi idzo kana dzadze criminal idzo dzinoenda kumamagistrate. Madzimambo anotonga mhosva dzakati wandei. Semuenzaniso ndingapo ini ndinogona kutonga mhosva dzingasvike 15 pasvondo roga roga. Mhosva dzine chokuita nemakakatanwa anenge ari mhuri, kurambana, zvipi nezvakangoti wandei. Madzimambo ane mabasa makuru sekutaura kwandaita ari muconstitution yeZimbabwe. Tiri paJudicial Service Commission tiripowo zvakare tinotonga mhosva. Asi reyedu ichizi primary court munhu ane mukana wekuti aite appeal kuendesa nyaya yake kumberi kwamajistriti, kuhigh court, supreme court, constitutional court, labour court, asi dzimwe dzine zvekuita dzisiri panyaya dzechivanhu netsika idzo dzihadzisi dzedu vajonga.
Ko munhu akanga apikisa mutongo unenge wapiwa toti mamutarira kuti aripe opikisa kuti handisi kuda kuripa, munomuita sei?
Munhu kana apikisa, zvatinoita ndezvekuti kana tatonga nyaya pane mazuva atikatarirwa 30 okuti munhu anenge aita appeal. Kana asina kuita appeal mazuva 30 madzimambo tinotenderwa kuti tiite enforce execution, tenforce mutongo wedu. Asi regai ndichi, nyaya yemakuna kuna yazvinonzi pachirungu incest, makuna kuna iyoyo haina kwainoenda, haina appeal, inoenderana netsika nehunhu huri mudunhu ramambo. Zvinototyisa kuti nyaya iyoyo ingasimudzwe kuenda pamwe, nekuti inyaya inoenderana netsika kuti kana wasangana nehanzvadzi muri veropa unotofanira kuripa kuti upomodze mhepo dzemunyika mamambo.
Madzishe, munobvumidzwa here kuzodzinga munhu mubhuku anenge akanganisa kana apara mhosva achinzi atadza kuremekedza mutongo nezvimwe zvakadaro?
Zvinongoenderana majonga netsika, asi pane pamwe pokuti koiwo madzimambo vanhu kana vachiuya mudunhu, handiti vanotsvaga nzvimbo mudunhu ramambo, vanotsvaga nzvimbo mudunhu ramambo, vopiwa nzvimbo mudunhu ramambo kubudikidza nasabhuku. Mambo ane nyika, sabhuku ndiani nzvimbo ane dunhu rake. Saka zvinongoenderana kuti zvaita sei. Pane pamwe paunti apa pazanyanya apa, chiregai ndidai. But kana makatarisa constitution yeZimbabwe very clear kuti mambo ndiye muridzi wecommunal land, ndiye authority, ndiye ane simba mucommunal land.
Tinombonzwa vamwe vachinzi mapurisa amambo akaparadza mushavanhingi mushure mekunge aramba kubuda mubhuku kana kuti aramba kuteera mutongo nezvimwe zvakadaro. Munozokwanisa here kunge munhu iye achikusungisai nemhosva yekuti mamuparadzira midziyo yake?
Ya, vanhu vane kodzero dzavo kutongoti handinyatsoziva pamuri kunangana napo vajonga, asi zvinhu zvinongoteedzwawo mitemo yenyika kuti mitemo yenyika iri kufamba yakaita sei. Asi munongozivawo kuti munzvimbo dzemadzimambo, madzimambo tinosangana nenhubu dzakati wandei kubudikidza nokuti kana mapurisa edu chaiyo takati endai munoita execution kana kuti munoita attachment, vanosvikosanganawo nemabongozozo akadaro akadaro. Asi tozoitawo tumhosva tudukuduku tinozongofambawo kunzi mambo vazodai vachitorera kodzero dzevanhu dzizodai. Asi zvinongotariswawo tichitarisa nemitemo yenyika nemabasawo anofanira kuitwa nabambo kuti zviri kufamba sei.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Changamire Nembire, nguva yedu ndo yaita pfupi.
Aiwa, ndinotenda vajonga, ndinotenda ruzhinji rwevanhu nekuteerera kwenyu. Togara muri Nyararo tichiziva kuti tiri mhuri yeZimbabwe imwe chete. Tatenda vajonga.
Manga vakateerera kuna Ishe Clemens Nembire vekuCentenary muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Chapungu 4, Caps United 2. Ngezi Platinum 1, Wange 1. Kariba 3, Tel 1, 0. Yada 1, Erentals 1. Bulawayo Chiefs 1, Black Rhinos 0. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, asi regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa nezuro dzinobvisiswa mari yechibatiso nedare redzimhosva muHarare. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inozivisa mapurisa kuti icharatidzira zvakare svondo rinouya nemusi wechishanu mudunhu reMashonaland West. Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Terry Wright Trent voremekedzwa muNew York nemusi wemuvhuro. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite inoti www.voashona.com anokuoneka ine mufaro manhero anhasi ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mliela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Ncwabakazi 2019 ngoCape Town. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukuthumba lokushaya abantu abamphikisayo.
Kokubotshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe, but ma kuwuhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani? Sizokhuluma sikhale, ungakhuluma kube ngoshaya.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi alitshelwa okokwenza zinhlanganiso ezizimele zodwa.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusilizwe lethu asitshele okokwenza ngabantu abaneenjongo zabo zokugana nakuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona.
Induna uKhulumani Mathema uthi induna uFelix Mhlahlamangwe Ndiweni ubothelwe ezombangazwe hathi lokhu okuthiwa wakwenza. Abantu abansundu kwele Melika bathi bethuswa yikubandlululwa okukhona eMelika kulezi nsuku.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakatesi lokhu sihlupheka. Lingakuthwa luhlelo liphuma lendaba lishona lendaba kanye loluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu e-Freedom House ithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele amise ukubotshwa lokushaya kwabantu abaphikisana lohulumende wakhe. Inhlanganiso le ithi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo likaZulu ngokuqhubekela phambili ebopha abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni bekhuluna ngesimo esibi somnotho elizweni leZimbabwe. Abaningi abathunjwa lokuthaywa bacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensida ngamalunga ebandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MTC elikhokelwa nguChamisa, uthi bayakusekela okwethulwe yi-Freedom House.
Siyamukela amazwi avela ku-Freedom House. Siyakhuthaza futhi ukuthini ezinye inhlanganiso ezinjabo, Amnesty International, labo International Crisis Group, labo Human Rights Watch, labo United Nations, labo bakwanisa ukuthi bathumele amakhula khonale esingathi ngesilungu ama-delegations, ama-fact-finding missions, ukuthini bakhuze uhulumende weZimbabwe nemihlola aseyenza le.
Umnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MTC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa. Abakubandla le-ZANU-PF bathi ngabasoze batshelwe okwenza inhlanganiso ye-Freedom House. Ayesizwe umnumzana Belief Gawule owake wamela itsholotsho edala le-Senate exoxa ngalokhu.
Asitshelwa i-Freedom House okokwenza thina njengelizwe lemithetho yethu ebusilizwe lethu asitshele okokwenza ngabantu abaneenjongo zabo zokugana nakuphela abafuna ukusiphambanisa nenhlelo zethu ezikhona. Abantu abaphambanisayo lapha eZimbabwe bayabotshwa, abayephula umthetho bayabotshwa. Ngako kungakulo munye oyabe botshwe ngendlela engayisiyo kumbe kube lokugana akuripoti emapholiseni kulandelelwe bona abayekwenze ngendlela engayisiyo babotshwe. But lapha eZimbabwe asithathe ama-instructions from i-Freedom House ukuthi sithathe silandele khonokho abakutshoyo. Thina sikhangele ilundelo loluntu olukhona kusisekelo umbuso welizwe leZimbabwe.
Ye, kodwa bona abakutshoyo lapha ukuthi kukhanya ngazani khonokhu ukugandwa kwabantu, abanye bakhahlamezwa, abanye konke kunjalo nje kukhanya kwenziwa ngokhulumende ngakuthi ukhulumende kumele abophe kulabo abantu abakwenza khonoko kambe kungenziwa khonoko
mina ngithi kithi akukho khonoko izinto ezikhulunywayo mina ngiyakuya ngekwala khonoko kodwa umuntu nayelandwe siyabothwa ekudala icala engabantu bese becreate esinye istory ngakhonoko tough luck because ihulumende yethu yezimbabwe ingokulungisa kuphela loko kunye xa kukhona amakhesis anjalo abantu abayenza into zokuganga lokho kuzajolakala ngoba akuswelakali vele kuthiza kwezokuswelakali ingane esouth africa imarikana badutshulwa abantu ngamapolisa bafa imarikana inaleyana badutshulwa abantu bafa bebhithulwa ngamapolisa karhulumende bafa abantu kwayenziwakalani kwaba ne-commission of inquiry kwayenziwa yonke into kungayisho ukuthi ulungo loluntu kalinanzwa kodwa kuyikuthi abantu amapolisa labo bathi bona sase sibona ukuthi impilo zethu zasezisengozini but khonoko kwenzakale ezimbabwe akusiqiniswa ngabantu abafuna ukuthi badale umumo wokuthi basifake emumeni wokuthi bagcwalisise indaba yabo yama-sanctions ukuthi uhulumende wezimbabwe ayihloniphi ulungelo loluntu ayisikho indaba ezivunjwa ngabantu abafuna ukuthi bagcobe uhulumende wethu abonakale emubi kwi-international community yikho abakudingayo abantu abasebenza nesitha laba bantu labo
umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezanu-PF sixoxelaye esejolojo ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele ingcwedi kwezombusazwe umnumzana Bekuthemba Nkalonde
akulunganga phela ukuthi ngensuku zanamhlanje sithi singabantu banye sibe lokho esigijimisana kunokuthi sixoxe sigijimise amandla esiwafaka ekuthini sigijimise abantu siwafake ekuthini silweni lendlala kunokuthi sibe sisilwa sibayinhlekisa kwezinye izizwe ma ungathi uyabheka ngensuku zanamhlanje amanye amazwe bafaka i-effort ekuthuthukiseni amazwe abo but thina kukhanya silokhu sigijimisana njengembuzi ledonki uyabona singabantu banye ngicabanga ukuthi okokuqala kusa ilizwe emuva asikho competitive namanye amazwe thina sibhizi lokhu sigijimisana sodwa bese uthi uyabheka indlela inzondano ephakathi kwelizwe nayo ayisisindawo engicabanga ukuthi ukuba nje njengomongameli kube ngathiwa mhlawumbe nayo uyakubona ainveste la mandla ekuthinini ilizwe lithuthuke kulokuthi sibe lokho esigijimisana kungekho into angiyiboni mina into ebangwayo lana ngoba wonke umuntu unamaphutha ma uphazamise ngapha kuqondiswane esiqhubekeni phambili but lokho ukuthi kuyogijiswa kubotshwa abantu bechaywa ngapha izinto ziyadula ngapha into zikhuphuka engicabanga ukuthi nalo i-leadership yelizwe kufanele angazi noma bona bakubona kwawo bama-side lezi zinto abantu abakhuluma ngazo bekhala on the ground abaziboni okanye baphila kwenye iplanet
nxa sikhangela ngalondi lapha ngalokho okwethulwe yi-Freedom House ethi kumele abantu laba abayibo abakhahlameza abanye babothwe kambe bangabothwa yini
kunzima babaduba ukuthi abantu labo baboshwe ma kuwuhulumeni nguhulumeni uhulumeni angeke azazivota uyayibona uhulumene uyabe kuqhaba ibhola esekhoneni agijile aluheda elihedele emapalini so okokubotshwa khona ngokomthetho kufanele baboshwe but ma kuwuhulumeni wenza lokho uyaboshwa mbani sizokhuluma sikhale ungakhuluma kube ngoshayayo khona kubuhlungu ngoba ma ungathi uyabheka kwayena umongameli uye wabaleka elizweni esithi bebalekela wakubeka wathi mgabe stocks but namhlanje kuleli nyiculo lele le labo abantu ababiza ngama-docs kwasekuqaleni asa-understand ukuthi sephila nabo njani sebasebenzisa njani kwabanye abantu endaweni yokuthi kube ngathiwa mhlambe si-investor siqhubekela phambili ekuthini ilizwe lithuthuke ilizwe lisemuva leliyana okuthi ba ulicompare namanye amazwe nje lokho kusabhala ezinye izinto nge-pen okuwukuthi sisemuva kakhulu okuthi kube ngani yilapho esifaka khona i-effort earning but ukuthi bangaboshwa babadube mina kangubonti angiboni kusenzeka ikakhulukazi uma kusenziwa nguhulumeni ngoba ngithi yezoma noma ubanxusa emoyeni ukuthi babuye bayayidifenda le nto asiyazi ogawule bayadifenda bathintini but okungelona iqiniso nengane encane iyabona ukuthi yanakudlalwa ngabantu nje hayi kuboshwa kangiboni kwenzeka babadube ngoba ngama-agensi zikahulumeni ayenza khona lokho so uhulumeni angakwazi ukuzibopha
umnumzana Bekuthemba Nkalonde ingcwedi kwezombusazwe ezimele yodwa sixoxela ese-Johannesburg kwele-South Africa kusenjalo amapolisa avimbe amalunga ebandla le-MDC abefuna ukutshengisela emgwaqweni echinoyi namhla kulandela akubayenze eHarare kobulawayo egweru emaswingo leMutare okunye njalo kwenzakale namhla isiphumile enkambeni yamapolisa inkokheli yenhlanganiso yababalisi ebotshwe izolo ithole ugwalo oluveza ukukhonona kwayo ngeholo eliphansi obekumele lunikwe iziphathamandla zikahulumende inikwe isibambiso sebail ngumthethondaba
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Abantu abansundu kwele Melika bathi babhekanele nkedaba ejabi esabekayo eveza ukuthi bazondwa nguhulumende kamongameli Donald Trump. Lo ngumbono wabantu abansundu abangene umhlangano omkhulu eNorfolk State University eVirginia ubuhlolisisa ukuphathwa kwabantu ababeyizigqili kwele Melika kusukela ngomnyaka ka-1619 kuze kufike ababethunjwe kwele Angola. Umbuthano lo obuqoqwe likholiji leli kanye lomsakazo kaZulu we-Voice of America ubulesihloko esithi Africa to America, the Odyssey of Slavery. Ubugqili babakhona kwele Melika okweminyaka edlula amakhulu amabili. Akade bedlana ingqondo kumbuthano lo bathe kuzwisa usizi ukuthi abantu abansundu lokhu bebandlululwa kwele Melika. Usikhuqeni mfundo Gloria J. Brown Marshall ofundisa ezemithetho eJohn Jay College uthi kuqhubekela phambili ukubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Uthi omanje kusobala ukuthi sokulabantu abaningi abamhlophe abakhonza ezokubandlululwa kweminye imihlobo ikakhulu abantu abansundu.
White nationalism has appeared many times in this country. White nationalism followed the Reconstruction period of 1877 when the federal government had made it safer for African Americans who had been newly freed in 1860, had been voting since 1870, to actually have a role in this government, a voice in this government. And so the Jim Crow era actually started much sooner than the 1900s because they had the poll tax, literacy test, grandfather clause, and of course just downright terrorism.
Waqala kudala ngesikhathi kule mithetho eyayisaziwa ngokuthi iJim Crow yayilokuncindezela okumangalisayo abantu abansundu, njalo yayincindezela ngendlela ezijeneyo ezigoqela imithelo yetax lokunye okwakukhanya ukuthi ngokuncindezela abantu ababeyizigqili. Loba kunjalo abantu baphumelela ukwenza lokho ababekufuna. Kukhanya engani kulabanye abantu ababengafuni ukuthi kube lo muntu omnyama uBarack Obama ukuthi angene e-ofisini kamongameli. Lokhu akumelanga kusibisele emuva.
And this white nationalism is also a reaction to President Obama, a black man in the White House. And this idea of white superiority, white identity, has to be something that's above people of African descent, and that's why they're going out of their way to secure white superiority by any means necessary and undermine once again the progress of African Americans.
Lokhu kusekelwe nguyisikhuchamfundo u-Associate Professor Robert Trent Vinson osekolijini ye-College of William and Mary ofundisa ezembali yabantu. Uthi inketabechabi kwakuyindlela abamhlophe ababefuna ukubusa ngayo umhlaba wonke jikelele.
That idea of white supremacy that we see with enslavement, all those 246 years of racial slavery, we see it continuing with colonialism in Africa and in the Caribbean, right? And we see that with apartheid in South Africa. We see that with Jim Crow here. So this was a global phenomenon. There was a global color line. There was transnational white supremacy that we're still dealing with in this day and time.
Lokhu kwakungokomhlaba wonke jikelele. Kwakungalami ngcele ukubandlulula lokhu.
We have a current president who speaks very openly about whose country this might be and whose is not. He's anti-black, he's anti-Mexican, he's anti-Muslim.
Silomongameli okwamanje okutaza konke lokho ukhuluma ngokuthi ilizwe ileli ngelikabani.
And he makes that clear in his utterances. And so we're dealing with that legacy even today.
UTerry Brown, usuperintendent weFort Monroe National Monument, uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abansundu lokho bephila ngendlela ababehlupheka ngayo.
We have a long history of just overcoming a whole lot. It's amazing that we are still walking around in this society.
Uyamangalisa ukuthi lokhu siphila sahlupheka kakhulu lakathesi lokhu sihlupheka. Le yimbali emangalisayo yabantu.
This is a true survival story, if you will.
Uhulumende kamongameli Donald Trump wamanje uyaphika ukuthi ubandlulula abantu abansundu labanye abadabuka kwamanye amazwe. UTrump uthi yena kalankitha bechavi ngitsho kancane.
Langilela ndwandwe,
langilela
ndwandwe,
langilela.
Wezamabhanjeni namhlanje induna yezansi emandebeleni uKhulumani Matema usecodoze inyathelo likamantshi elokugweba induna uFelix Dladlamangwe Ntiweni uba ayephika entolongweni phose okweminyanga ezingamathumi amabili esithi lokhu kudalwe ngezombusazwe. Intethelo ezindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
UMathema owesiqintini sewilonke esabelweni seMathabeleland South uthi kukhona ukunuka santungwana kwisigwebo esaphiwa induna yentaba zinduna uNdiweni. Ekhuluma esemhlanganweni wokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eGwanda izolo, uMathema uthe kusobala ukuthi wangenela ezombangazo kulolu daba.
Ubebeyani umsebi obakuphakathi kwesigaba obabuyaliwa ngabantu bonke. Njalo ungakhangela zivalo damage okuthiwa wayenza. It's about 300 pound, which attracted 2 years. Akuvumi. It's not equivalent. Ngabe kube equivalent. From my own analysis, I'm not a law fundi. He was not supposed to go to jail for that. I think into yangona maybe ile political hand.
UNdiweni ebehleze cothoza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa phambilini ngokugwetshwa kwakhe. Amagqwetha kaNdiweni sehambisele ludaba emthethwandaba waphezulu we-High Court elwisa ukuthi uNdiweni akhululwe. UMathema uphinde wasola inkokheli zombangazwe ngokufuna ukuncindezela uZulu ikakhulu kwezokugwetshwa kwegolide kulumhlubulo welizwe.
Ama-politicians, they must stick to policy, politics, but leave him ama mining activities for other people that are doing nothing. And they were surrender a political power, a political muscle, to tease the government of your forest condition. And many times those people, they are elected, they become gods. We fear them, but you are the one who put them into offices. You are the one who put them into offices. Puma wenala, mwabulema, you can influence, and that's part of corruption also.
Kusenjalo uZulu emaphandleni sebhekane lendlela embi kulesi sabelo, njalo inkokheli zithi sokufike isikhathi sokuthi uhulumende aholise umumbu wonke nje umuntu osemaphandleni. Indlala le iza ngesikhathi sokulokusilela komumbu elizweni kanye nokuqonga kwentengo yempuphu, kodwa uZulu emakhaya usekholiswa lengawuthi. UMnumzana Phineas Maphosa ukhansila kaward 14 eGuyu uthi isimo sesisibe emakhaya.
Isimo sendlala sikhulu kakhulu baba, ukudla okuya kuncinyane kakhulu ngoba abantu esibakhangeleleyo abahola okwakathi sabathola ukudla okuthiwa ama-vulnerable sibalutshane kakhulu ikakhulu. Okusukhangelayo ukuthi ukudla khona kwakho ikakhulu ikhathesi ngendlala esilayo kathesi naleyi, otherwise ngabonke nje abantu bayasusa ngoba kusokusiba nzima kuba ukuthi abantu bakuthole ukudla. One, abanye lezimali azitholakali.
UNkosikazi Santa Ncube Stezi uthi bathola nzima ngendleko zokuthola amabele lawa bewasusa lapho afikela khona bewasemakhaya abo.
Ngoba amabele ayafika esimpumpumpu adlula kithi emnyango wethu khonapho, isimpumpumpu ngenye wathi 7. So thina amabele sibe siwabhadalela kabili, sakubona ukuthi asikwanelisi ngoba imali vele asilayo. So ukusuka eGwanda kusiye eSimpumpumpu kuthiwa i-$18. Ukuthi siwasuse eSimpumpumpu esiza kithi wona edlule kithi $15.
Abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli inengcele emaphandleni lizafuna uncedo lokudla ulandela ungani ukudla kwezulu nakenye. UMnumzana Eugene Dube oyincwethu kwezokulima esebenza e-AgriSeeds ukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezingafuna izulu eliningi ezifana lamabele.
Ibele esihlala abathi iwiza alidliwa zinyoni leli bele ngenxa yokuthinta komkhathi okhona elizweni. Sikhuthaza ama-farmers ukuthi bona kabalime amabele, balime futhi lomumbu lo ophangisayo. Sikhuthaza futhi ama-farmers kabalime lenyawuthi.
Lobanzi uhulumende phethe sithi uzathatha amanyathelo ukuze uZulu engabulawa indlala. Akula sekwenzile ukwenqabela indlala emaphandleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba, liphume le ndaba.
L
lingali chona njani nzulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana magazini Mandawa isakhamuzi sesinampongo eBhinga.
Ya, mnumzana abantu abaningi nxa ukhuluma ngeBhinga babona ngani indawo engaphumelelanga engaphucukanga esemuva kakhulu, kodwa ngifikile mina lapha ngiyazibonela ukuthi hayi akunjalo. Ungathini wena lo?
Ya, iBhinga vele bonke abantu batsho njalo, but bangafika bayabona ukuthi hayi iBhinga yinhle kakhulu. Njengangapha ngikhona mina eJensenti amanzi bayabona sibe ukuthi kuhle eBhinga thina.
Eh kodwa basebe baningi yini abavela kwezinye indawo zelizwe bebuya bezovakatshela eBhinga la lali babona.
Ya, kona tesi baningi but ya abalungu hayi thina abantu bamnyama yethu baningi babuya.
Eh manje ubona ungani abantu bayakwazi ukuthi iBhinga inhle kangaka okokuthi badinga ulwazi ukuthi babekwazi kumbe bayakwazi kodwa bafuna ukubona?
Abanye abakwazi kuhle ukuthi iBhinga inhle njalo ngoba balutshwana abantu ababuya, but bangafika bayabona ukuthi kanti iBhinga inhle.
Yona iBhinga singathi nxa usithi inhle ngaphandle kwalokhu esikubonayo, ungathini abantu bakhona banjani, bayamukela abantu njalo baphatha njani abantu abavakashileyo?
Hayi, iBhinga ngapha bangavakatsha abantu sibaphatha kuhle kakhulu.
Siyasizwa abanye besithi iBhinga yindawo lapho okugcwele khona imbanje okubhenywa khona, kuliqiniso yinto?
Ya, lokho kuyiqiniso ngoba abaningi iBhinga babuya bavela ngaphi, babuya bathi iBhinga imbanje, so kaya bayazitola khona ngapha iBhinga.
Kodwa bona abantu beBhinga bayazibhema kakhulu yini, kumbe ngabantu ababe bebuya bezozithenga?
Bayabuya bethenga labo abaningi abayabhema.
Ye, siyabona ukuthi umfula lo uZambezi useduze nje khonapho, uthi ungacapha uyafika eZambia. Ulibunjani ubuhlobo babantu balapha eBhinga la laseZambia?
Hayi, eZambia kulaba uchiyano ngoba sasihlala ndawonye eZambia, sasizofalela umfula amanzi sesiqala kakhulu, sasoseparata. Amadonga besiwa kula madonga, abanye baningi bangikhona bangani eZambia, thina esisabuya ngapha. Othi wabe amanzi azoba maningi.
Usiko lwenu lwelaba khona ngalo luyafana?
Luyafana naye, awushiyananga.
Umntwana oyintombazana sizwa kuthiwa uyafundiswa ukuthi aphathe njani indoda ekamelweni, kuliqiniso?
Kuyiqiniso, but kwakathesi hayi abasayenzi, kudala babenza. Kathesi kwagcwala basebenza komachechi-chechi, so kwesintu kwemasiko ngabasayenzi kapho.
Kodwa bona bayaziphatha yini abantwana abangamantombazana beBhinga?
Besidongena bayaziphatha.
Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Alright, ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana magazini Mandawa isakhamuzi sesinampongo eBhinga ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande okwamanje othi sikhangeleke esibhadalane labesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Dendai Masocha, umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo. Unkosazana Masocha ubebotshiwe. Sixoxa ngokwenzakala kuleli bandla kulandela ukuvinjelwa ukutshengisela emadolobheni athile.
Ngizwa yebo yekuhle ukuthi nje ukuthengisande, kodwa akulanto ukuthi akulankululeko. Ukubuyela jabule namhla ka 3 September, njalo entilongweni akulanto enhle phakathi. Sambatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawathwayo ezilentuli, akulakudla ngithi gwadla phakathi entilongweni, nga ungasana tanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akulamanzi ichemba kayiflashwa sanaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhanyele vele aso ndawo yokuthi ngaphile umuntu sibili aphile phakathi
isizathu senu sokutshengisela yisiphi elibona ingani sikhathaza kakhulu abesifazane
singabomama sinje ukuthi imbizi ikhwathe kumbe ngipheke ukudla yimi ukuthi abantwana bedle yimi lokuhlupho lalokudubo libona mina umama kunjenje ezindlini zethu akula kudla ezindlini hlala amadoda angasebenziyo imbizi amkhona zisula zibe ziningi ngoba endlini nxa kungasela mali kungaselani labantwana esibafundisa sebejele basezindlini abalamisebenzi akula lutho phinde futhi ngithi ngibuyele even ngithi ngibuyele khona entilongweni apho sasikhona khona empilo esifazana kuqeda amalanga amabili ungagezanga dani liyakwazi ukuthi kuthiwoni kwesinye isikhathi yabo sesikhathini yino akulamanzi akulani vele impilo esiyiphilayo elizweni lethu njengabantu abangabomama ibuhlungu kakhulu ibuhlungu kakhafunukela manje
ebantwini abatshengiselayo sabona labesifazana labo betshaywa
yikho okutshengiselayo phela ukuthi eZimbabwe lokho kungakhululekanga lokho kufanana lokuthi lokho sithile esikhathini sabantu bona labana abavele besizwe kwakuvele kungcona kuthwale ngayisana isikhathi sokuqala nalokho sesikho khona ithi futhi ubona abesifazana besesaba ukujoyina even ipolitics ngoba engakhuluma ukuthi lokhu lalokhu kubuhlungu somele achaywe ahlukuluze umuntu ongumama ethaka umntanakhe amzeleyo ngithemba labona even ama-videos umuntu ongumama sethe daxa esitredini bechaywa soko bathelela ukwesaba ukuthi bebuye nabo beziveze nabo bekhuluma intukuthelo abanazo lezinto phakathi kwazo elizweni labo ubuhlungu ababutholayo kodwa engingakutsho ukuthi abamama abathwele nzima ntu besifazane abathwele nzima elizweni lethu kubuhlungu kakhulu
sezwa le nhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation isithi nxa kutshengiselwa ukwande ukuthi abesifazana abagogekileyo kumbe asebeluphele behlukuluzeke labelifisa ukuthi bephathwe ngokwehlukileyo yini kumbe labo bephathwe njengomuntu wonke
mina engingakutsho ukuthi umuntu wonke akaphathwe okufana nayo abesifazana phinde ngikhulume ngimelele bona ngithi iqiniso they deserve a special treatment ngoba ispecial bona labo okhuluma ngabo ukuthi engxenye abagogekileyo bazabuya njani bezetshengisela ngoba bayakwazi ukuthi ephakathi kokutshengisela sokungathisha imibhobho sokungathisha amalokhu zento kokuthela amanzi kungathisha nemibhobho uyasiqombani kwi-wheelchair mbani ozagijima layo lanxa besithi ukutshengisela akukhululekanga ukuthi bengaphuma injongo ayisozivezeke kalula ngoba bayazama ukuthi vele abantu bengatshengiseli khona kuthana kodwa ukuvimbela ukuthi abantu bengatshengiseli kokutshengiselayo ukuthi kukhona ukukhalasa ntungwana kukhona kusebhudwini ngoba nxa ungumuntu omdala ungumzali ungafuni ukuthi abantwana utshaya abantwana ubavalele egabheni kukhona okukhulu okuvalayo ungafuni ukuthi umakhelwane akuze so khona lokho bifekthi ukuthi bavimbele ukuthi abantu bakhulume that shows ukuthi ikhona into enkalakathi efihliwe engamela ngizwakali
ubona ingani ibandla lakho le-MDC lingaletha ubungcono yini kuyikuthi yilo elingangena embusweni
liyaletha ubungcono kakhulu kakhulu ngithemba labona kuqala lize lingene iminyaka engu-4 laphana nge-inclusive into eziningi zatshintsha khona kuthiyana ingcosana eminyaka nalana watshengisela ukuthi labantu abalobungcitshi abalolwazi ne-ikhonomi abangalidrayive ilizwe likethi inguquko lethi utshintsho olumangalisayo
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dendai Masocha umgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC kobulawayo olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC ngesithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo
siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga okwamanje ke sike sizwe umculo kasisa senkosi Mgandla usanda kwethula ke idlaladi kumbe ngithi ingoma ethi ngiyavuma I do
Nani bantu bakithi igama ngusisa senkosi ngiyathumhlabeleli wemasikandini lesingi lami elisha elithi lona ngiyavuma I do engihlabele khona le platform 1 lo Moses
Ngwenya, Owe Maso Brothers, it's the wedding season as you were.
Leyo-ke inzwisa kuphela-ke ingoma kasiza senkosi Mgandla liyidingeke ku-iTunes lendawo ezijeneyo. Singayihlukani ngokuthi sikhangele okade zilandela kade zikhokhela indawo lamhlanje. Inhlanganiso ye-Freedom House ithi kumele uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ayekele ukudumba lokujaya abantu abamphikisayo. Induna uKhulumani Matema uthi induna uFelix Hlahlama Ngwentiweni wabotshelwa ezobangazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo uKips Dube.
Kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.